Izviro kwazvo kuti chirwere cheCovid chinenge charatidza kuva nouturu hwakakura munguva yachazodzoka zvakare yatiri kuti third wave iyoyi, nokuti chakambenge chaderera zvikuru, mafigiri akanga adzika chose kutova pasi pema20 ma10 nyangwe papasi tori namazuva akawanda ekuti pane vari kutonzi vashaika nokuda kweutachiona hwecovid ihwohwo. Asi ikonino tikatarisa tapinda mune inonzi third wave iya, nokuti mafigiri aya kutanga muna Mei kunopera kwaMei naJune uyu akabva atanga kukwira zvikuru kutodarika ma2000 kune vanenge vatestiwa vanowanikwa vaine utachiona hwecovid, uye vanofa vaakutodarika ma50 chienda saizvozvo. Saka zvinhu zviri kuonekwa kuti zviro kwazvo tapinda mune yatinoti third wave kune zvinenge zvichitaurwa nevanhu veWorld Health Organization.
Mungapa zvikonzero here?
Zvikonzero zvacho zvinosanganisira kuti tachiona hweCovid-19 hunosanduka-shanduka. Muchaona kuti kune mhando dzakasiyana-siyana dzokuti paya panenge paakuita sokuti mhando iripo yaakukwanisa kudziviririka zviri nani, panouya imwe mhando inenge ichiratidza kuti iyi inenge yava neuturu kudarika yapfuura.
Mungapa muenzaniso?
Iko tine yatinoti Delta variant iriko, iyoyo iri kuratidza kuti ine uturu noukasha chose, zvinoita kuti kuidzivirira nyangwe nemishonga iripo nyangwe nezviripo inoita seino inokurira izvozvo. Saka muchaona kuti izvozvo zviri kuita kuti mafigiri iwaya akwire, nyangwe vari kubatwa noutachiona muno muZimbabwe hweCovid-19 vari kuwanikwa kuti vakawanda kuda kutodarika ma80% vanenge vaine variant yeDelta iyoyo. Saka izvozvo ndezvimwe zvikuru zviri kuita kuti mafigiri aya akwirire.
Chimwe chikonzero chingava chei zvakare, Dr. Maida?
Chimwe chatinoonawo ndechekuti vanhu pavanonzi paya pfekai mamaski nenzira yakatarwa yokuti maski ivhare mhino nomuromo, uye kuti vanzi gezai maoko nguva dzose nemvura ine sipo, physical distancing iya musava munofamba makaungana, zvichienda saizvozvo vazhinji vacho vanenge vasiri kuteerera izvozvo. Vanhu vanonzi garai kumba, asi vanhu vanongoda kungofamba neumwe anenge asina chaakavavarira.